Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 27, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorema, zvinohoza. Kana mamboshandisa mari yekuzvipenyika, mugonozvishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba, asi vamwe vachiti nyika haifaniri kurasa mbereko nekufirwa.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dhora rigare rine kuremere.
Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri.
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji. Iyi ndingatarazwa kuti out of sight out of mind. Kana usipo kashoma kuti urangaribwe.
Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure Bloomberg rinoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 53.3% mwedzi uno kubva pazvikamu makumi mana nezvinomwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 47.6%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kunzi rashaya simba zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo. Zvinonzi vamwe vari kuda mari yakawanda vanoti zviuru makumi mana zvemadhora emunyika kana kuti $40,000 zviri kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti $1 to Zimbabwe $40,000. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kuti dhora remunyika richashandiswa kusvika muna 2030. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvo munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvinorema, zvinogoza. Kana mamboshandisa mari yekuzvipenyika, mugonozvishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti. Zvinoitika. Chavanozama kuda kutaura vanenge vachitaura ndechekuti rwendo rwacho rwakarema, rwendo rwacho runonetsa. Saka hazvitichanisi kuti matambudziko atinenge tichisangana nawo tichigoshandisa mari yedu yeZimbabwe iriyo nekusimba nekushandisikawo zviri nyore nekusikwa kunenge kwakatarisira kuti tinenge tiinawo hasi uno nekuti zvinorema.
Asi vamwe vanopikisa hurumende vari kuti hongu zvinokwanisika asi gwara riri kutorwa nehurumende handiro ringasvitse nyika kuCanada.
Haneno kuti vanoda gwara riti. Asi chandinoona ini ndechekuti dambudziko remari hongu tinaro. Asi kuzvitiri zvemari hamusizvionewo here zvimwe zviri kubatika zviri kuitwa nehurumende. Zvidziro zvenyika zvivakwa nezvimwe zvakasiyana siyana zvavanoti infrastructure. Tiri kuona kusimukira kwazviri kuita. Asi hongu tine dambudziko remari. Asi pfungwa dzandine hadzo dzinombopota dzichindishanyira ndedzekuti asi tikaita dambudziko remari tine zvinobatika zvinogona kuzotibatsira kuti tirwisane nedambudziko iroro remari.
Mungajekesa here ipapo?
Ndingakupai semuenzaniso. Kuri kuti sanzi tiri kuda kuti tichange mugwagwa uyo tinotsvaga mari tinogona kungoita yavanoti pachirungu kuita refinance mugwagwa iyoyo tinosvika toti takashandisa mabhiriyoni akati saka pamabhiriyoni atakashandisa kuvaka mugwagwa tinogona here kuti pamabhiriyoni iwawo tokupai mugwagwa kuti muchirana mugwagwa uyoyo uchitsvaga mari yenyu mugwagwa uyoyo nemari yenyu yepamusoro
ava vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chareserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo sachigaro werimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina avo vaudza studio 7 kuti zvave kuitika hazvishamise
takagara takazviona kare kuti zimbabwe dhola riri vulnerable riri rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza zimbabwe dhola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti zimbabwe dhola rigare riine chiremerero saka izvozvi nguva tiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa ekumaminda vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya
ko izvi zvinorevei
saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira kana yakwira zvaakureva kuti izvo huremu hwemari yacho hunobva wadzika kana huremu hwemari yadzika zvaakureva kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze izvozvo zvangodaro sekuziva kwaunoita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemitengo wemari yekunze pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate saka kana zvadaro zvaakureva kuti mitengo inenge yaakukwira ende mitengo yakwira inflation akuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwaakudzika
poitwa sei vabina kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno kuti tinge tiine yatingati stability tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency stable currency imari yekunze
sachigaro verimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 gweta muzvare jesi majome vanoti vari kufadzwa zvikuru nekudongwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vave sachigaro wekomisheni yekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vanoti donzvo ravo nderekuti kodzero dzemunhu wese munyika dziremekedzwe pasingatariswi kuti wabuda mumba maani sangano rezimbabwe women's lawyers association of zimbabwe ranyora padande mutande refacebook kuti kudongwa kwamuzvare majome kunofadza madzimai mazhinji munyika asi vanopikisa hurumende vanoti komisheni iyi yagara ichiita basa nemazvo asi haina meno ngatinzwei hurukuru yaitwa namavelas muhlanganya uye westudio 7 namuzvare majome nezvenyaya iyi
ndiri kunzwa kufara nekuwana mukana wekuti ndinge ndichishandirawo nyika yangu pandingati pachidanho chakadai chekukurudzira kodzero dzemunhu wese wezimbabwe ndichitungamirira zimbabwe human rights commission inova iri rimwe ndingati makomisheni kana masangano akazvimirira oga akagadzira nebumbiro remutemo wedu ra2013 rekuti tinyatsodzamise utungamiri wakanaka wezvido zvevanhu
zvii zvamuchange muchiunza kubasa iri zvitsva zvanga zvisipo semaonero enyu
nditi zvanga zvisipo zvinenge zvatitomboona kuti ticha ngatikwa ikoko handidi kutaura nditi ndichakwamba kusina zvakati nekunoti handisatenda zvanga ikoko saka handidi kuti ndidepekuti ndichaendesa zvanga zvisipo kwete ndingakwanise kutaura nezvandiri kuronga kuti ndinoita ikoko nekuti pamwe zvanga zvichitoitwa. Shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro ekukoshesa kodzero dzevanhu tikunyatsopekeshere, kunyatsodzamisiswa mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatsove magariro inonzi culture of human rights. Ndozvandiri kutarisira kuti tinge tichivapa danho rekuti tinonzwisisa kukosha kwakaita kodzero, tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu isusu dzine chekuita nesu, hadzisingori dzekuti hurumende ndiyo inofanira kunge ichiita kodzero ichitipa, asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu. Uyezve isusuwo tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevanhu, vamwe vachizadzikisa dzedu nehurumende ichizadzikisawo kodzero dzedu. Ndozvandingati basi tikurudzire kuti tinyatsodzamisa kodzero, tichinyanyozembera kana tichinyanyonwa mubumbiro remitemo redu rezimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi Declaration of Rights, inonyatsokwenenzvera nekunyatsojekesa kodzero dzatinadzo dzakaitwa nenzira inotifanira kuti tinge tichidalawo vana vezimbabwe kuti tine bumbiro remitemo inonzi Constitution rakanyatsotsikisa kodzero nenzira ine udzamu yakanyatsosimba. Saka ndozvamunge ndichati tinge tichinyanyosimudzira kuti rive basa redu, tive nehanya nadzo dzedu nedzevamwe kuti tabve tika yekuchikora kodzero itidzikoshese. Ndochinangwa chandiva kuti tinyatsodzamisisa izvozvo, tinyatsotekeshere dzipararire nenyika yese, tizive tinyatsoone tese muhurumende pamwe chete nesu zvizvarwa kuti kodzero dzakatinakira tese.
Vanga vari sachigaro vekomisheni yeZimbabwe Human Rights muzvare Jesse Majome vachitaura naMavelous Muhlanganya uye Studio 7 vari muHarare. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende pamwe nemadzimambo nemasabhuku kuti vasasarudze vachivasiya pachirongwa chekugoverwa kwechikafu kuvanhu vakatarisana nenzara gore rino, iyo yakonzerwa nemhepo yeEl Nino pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Mesi Masunga vemirayiro ndekwatavagadza kwamambo Jaka kwaChivi mudunhu rekumasvingo, avo vakaremara gumbo vanoti vanosiyiwa pakupiwa chikafu sezvo vamwe vava vakaremara vasingakwanisi kusvika kunzvimbo dzinonyorwa kana kupiwa vanhu chikafu.
Munhu kana usipo unokanganwika kazhinji. Iyi ndingatarazo kuti out of sight out of mind. Kana usipo kashoma kuti urangaribwe.
Vakuda kwaShe Masinyanga, avo vaimbova mudzidzisi uye vachitungamirira sangano reZimbabwe Albinos Association kana kuti ZAA, vanoti
panonzi chikafu ichi is meant for PWD, vanototanga kuchitora vachona ndo vari physically fit, hasina any sort of impairment. Nokuti at times planet was scramble if the commodity is limited to planet or preferential treatment. Nokuti uyo mwana wasabhuku.
Munyori mukuru muhofisi yegurukuta redunhu remasvingo Dr. Admore Pazakavambwa vanoti hurumende ine mutemo pasi peZimbabwe Disability Policy uyo unomanikidza vanhu vese kukoshesa vakaremara kunyanya pazvirongwa zvekubatsira vanhu.
Vulnerability yedu iri kutarisa panzara, haisi kusarudza kuti uyo akaremara uyo haana. Saka tine mavulnerable groups akaita chembere, vakaita vanorarama neurema, vazhinji vacho vari kupinda.
Vanoti vanoita izvi sehurumende vachishata nemadzimambo nemakanzura. Mamwe madzimambo anotiwo anokoshesa vakaremara uye ndivo vavanotanga kunyora nekugovera rubatsiro panoitwa zvirongwa izvi, kusanganisira vakwegura pamwe nenherero. Magudu vapastor cover avo vasingaoni vanoti vakatorayira makanzuro avo pamwe chete nemasabho kunzvimbo yavo kuti vatange kunyora nekupa vakaremara chikafu gore rino.
Inini kwangu ndakakurudzira makanzelers kuti atarise masabhuku avo pavanounza malisti kuti vakaisa vanhu vakaremara here, ende ndinotenda kuti vakaita saizvozvo nekuti last week but one vesocial welfare vakauya vakaita registration last week. Ndakanzwa kuti vakauya vakapa beans neupfu.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, avo vane bazi rinofambisa hurongwa hugovera chikafu sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vemamwe masangano akazvimirira akaita seMwenes Development and Training Center MDTC vanoti vane mitemo yavowo sesangano yavanotevedzera yakaita sekutanga kubatsira vakaremara muzvirongwa zvavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMDTC amai Primrose Makoni ne vanoti vakatotanga chirongwa chekubatsira vasina chikafu mumwenezi mumawat gumi vachishanda nesangano reworld food program WFP.
Kupera kwemwedzi vari kuzowanikwa vachibatsirwa nechikafu chinosanganisira binzi, chinosanganisira mapunde, chinosanganisira zvakare mafuta. Izvi zvaita kuti vanhu vari muchirongwa imomo vabatsirikane zvikuru panguva ino yatakatarisana nemamiriro ekunze asina kumira zvakanaka uye nedambudziko renzara.
Asi vamwe vakaremara vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vasasarudzwe kana kutarisirwa pasi, vamwe vanotungamirira zvirongwa zvekugovera mubatsiro havazvikoshesi. Sangano reworld food program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miriyoni munyika vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Kuosangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vanotarisirwa kuti vange vachida rubatsiro rwechikafu sezvo munyika musina chikafu chakakwana nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinoongorora sarudzo chemubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica cheECOWAS charumbidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka kwakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa muSenegal, iyo yakakundwa navabhizuru Diome Faye ava nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Chikwata ichi chakatsanangura sarudzo idzi sedzakaitwa murunyararo dzichipindwa nemunhu wese. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navatalent Rusere vanovegweta uye vari muzvinabhizimusi vari muCape Town muSouth Africa. VaRusere ava vanobva mubhuku rekwa Chikombingo kwaGuto mudunhu remasvingo vanoti vakamanikidzwa kubuda munyika muna 2017 vachitiza neupenyu hwavo zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe, avo vavanoti vaishandidzana navo zvakaita kuti vatevedzerwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakambogara munyika dzakasiyana-siyana vasati vaenda muSouth Africa, umwe wakazotanga mabhizimusi avo anosanganisira kambani yemagweta pamwe nekushambadza pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Inini ndakauya muno muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndatinganawo netsaona dzekuda kuurawa nevakuru vezvematengerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakusandiwanana kwatanga tinako kuburikidza nekudzidziswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi ramuri kubata?
KuSouth Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apa zvinoita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemiti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa nomali kana vari vanhu vekumusha ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa gavhumendi tingakwanise kuvadhipota vakataura kuti havana mari ndikanamirira kwesi iyoyo vakabuda. So theother company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage, that is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina mari yakuendwe muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma jonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutaurira paishu yemapemiti. Nekuti semaZimbabweni mapemiti edu maexemption haugoni kuwana pemiti yekuti unogona kuwana basa raungaita pemanendi. Ndezvinsekutanga tinsepiri tiri vanhu vekuti taita sevanhu vakazvinokorera kututa nekuda kwezita rekuvavana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvisikudiwa muno. Kunyange pakutsvaga macontracts mamwe mumagavhumendi, kunyange mumaorganizations chaiwo asinei nechekuita negavhumendi, tiri kutambudzika kuti tiwane macontracts nekuda kukuva vana vekuZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko muri kuakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekutambira zvaunenge wawana njodzi wotarisana nezviripo kuteedza kubunyikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo tinoenda tichingechekechidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana veZimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno South Africa.
Vanga vari chizvaro cheZimbabwe vatalent Rusere vari parunare muCape Town, South Africa neStudio 7. Kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane zvavari kuita zvinosimudzira vamwe, tibatei panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yeutano. Bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention riri kuyambira vanhu, zvikuru vana neavo vanoshanyira dzimwe nyika, kuti vangwarire chirwere chegwirikwiti kana kuti measles. Chirwere ichi chiri kupararira zvikuru munyika zhinji kusanganisira muAmerica. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumwedzi mitatu yegore rino vanopfuura vanhu vakabatwa nechirwere ichi mukati megore ra2023 rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti chirwere ichi chiri kupararira zvikuru nekuti COVID-19 yakavhiringa zvirongwa zvagara zviripo zvekubaya vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti.
Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica, nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhambazi evana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023.
Chinhu chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapurirwa zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapurirwa nokufemerana mhepo iya inenge ine utachiwana hwemeasles.
Nechirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemeasles anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzarasikwa mumuviri nenyaya yokupisa. Vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
yedzimomo from Berengwa. Ii ndaida kumbobvunza vangu kuti kovachamisa vango nyarara kasi vafunga kuti zvekereke here. Tibvunzirei kuti vachamisa zvavakabuda vachiti vawane blue movement. Sei vasinga announce kuti isu vatigiri vavo tizive kuti vava papi. Kana taakuchechi kana taakuita zvekereke tozvava kuti kuteera kukereke. Kana chiita zvematongere enyika totevera blue movement. Ndibvunzirei vachamisa. Ndine yedzimomo uyo ndiri kuno kumberengwa kusanda wana maini. Ndoda kuti ndinzwe kuti vachamisa vapapi, mavapapi nai baba.
Ndoda kuti ndimborangaridzawo avo vangavavo vakaambovatenda marale ZANU-PF. Vaifara vachimhanya vachirova vanhu vachisapota ZANU-PF. Ndoda ndibvunzewo kuti zvamakapiwa machikeni ini iye zuva rimwe kana chikeni ini zvitombodzora kuti regai mubhaketi rechibage. Saka chosakisa kuti musapiwa chibage chiizve. Vaikupai kama chikeni ini kuti muwane kuvavhotera kana vapedza voba mari dzenyika vachienda nazo. Iko zvinezvi wewe nemhuri yako nevana vako mukarwara hamuna kana mushonga muzvipatara. Kuti tingorangaridzanawo kune avo vaisapota ZANU-PF kuti muzvizive kuti next time musazozvipama. Maita basa Elias pa Cape Town.
Chokutanga toda kupa kutenda kuna president weSenegal. Nokukunda kwakaita nyika ine kuti inotongwa nemunhu ane age yakaita se as long uri kudiwa nevanhu tinda pachinzvimbo tapfuura neipapo chechitu ndoda kutsinidzira mashoko angachitaugwa navashacho wayo munhu wese ane kodzero kupiwa matitle deeds epaari kugara kwete zviri kutaugwa izvo zvekunzi kwaheland ndeya president munhu ana chaanacho ndokwakudzvanyirira vanhu kuri pachena. Munhu wese ngapwe title deed yepaanogara. Varume musaita sezvinonzi president ndiye ava mwari nyika ine yeZimbabwe. President haasi mwari nokuti iyewo munhu wakaita sewenyama haoni zvose sezvinonzi ndiye akarisika. Iyoyi nonsense yamuri kutaura yatimbofi takavandirana. Third issue toda kutaura nezveuyo anonzi kwai muchipangamazano chezi RBZ ishu. Aiwe shamari karika ndikutaurewo kaona chinhu chisingashashandika chinorashiwa iwe unongaramba uchichengeta hembe yakadambuka mumba mako here kana kuti unoirasha. Musada kubira vanhu zvuva rakacheka nyika varume. Kana mari isingashandira shai muise mari inoshanda tarira pakambopinda hurumende yemubatanidzwa. Pakashandiswa yusa nyika yakadigwa shuga munhu wese anga kutambira mari yakanaka iwinhu maticha mari yavari kuchemera ndiwo mari yavakanga vakuchitambira yakanaka kwete kuti munobira vanhu mumasikati machena kumapasipoti munorambirei mabhondi muchida mayusa munomadirei iko ndarira maticha akukundi kana kubhadharira vana vavo fees vosindiwoendeswa kumakoti nekuti muri kuvapa mari dzisingatengi nenyu muchida kuramba chinge vadzvanyirira muchivapa mabhondi asine basa iuseless bhondi dzenyika ashirai kuri.
Pastudio 7 muzvese murikuita zvakanaka but manje pamuri kutiraizve kana pamwe sikunzwisisa ndepalive talk. Live talk yamuri kutaura musataure nechirungu kubva muchingotaura icho chete. Munomu muri kutaura mazimbabwen. Mazimbabwen anotaura shona. Mazimbabwen anonzwisisa shona. Kudzidza kwese kuriko vanhu vanozviziva vese but kana takutaura nerurimi rwamai wanzai chishona.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvimhinga mupinyi zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vamwe vachitadza kurapwa mune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba. vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri. Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Chris Gande.